Vachitaura mushure memusangano wapindwa nemasangano manomwe anomirira varairidzi mutevedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vati varairidzi vacharamba vachishanda mazuva maviri pasvondo kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa. Vati zvichemo zvavo ndezvechokwadi uye havakwanisi kuenda kubasa mazuva ose nekuti mari dzavanotambira hadzichakwani. Vatiwo havasi kufara negurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema avo vati vanhu vachityidzira kuti vachanyimwa mari dzavo dzemuhoro kana kudzingwa mabasa kana vakasaenda kumabasa mazuva ese sezvavari kuita.
Isu taona kuti gurukota rinoona nezvedzidzo havasi kunyanya kutaura nevanomirira hurumende, saka varairidzi vari kuchema kuti vari kungopiwa mitemo nezvirongwa zvinova zvine chokuita nemashandiro avo neupenyu hwavo.
VaGoodwill Taderera veZimta vati vaMatema havadi kutaura nevarairidzi asi chavanogona chete kuvavhundusira kuti vachadzingwa mabasa kana vakatadza kuenda kumabasa mazuva ese sezvavari kuita mazuva ano. Vati varairidzi havasi kuita zvematongerwo enyika uye chavanoda kuti vagutewo nemhuri dzavo.
Minista varipo hapana pavari kutideidza kuti vanyatsotaura nesu tichivapawo zvichemo zvedu. Tiri kutoona kuti minista vedu vanotonyanya kuti kachakacha kupfuura zvatinoitwa nemushandirwi wedu. Vanotonyanya kutiomesera kupfuura zvatinoitwa nemushandirwi wedu kuda kutipanicha. Isusu tiri kuti zvatiri kuda kuedza kuita hazvinei nezvematongerwo enyika, zvinei nechekuita nematongerwo edumbu chete.
Paitwawo chisungo chekuti masangano aya acharamba achitaurirana nehurumende kuitira kuti nhunha dzevarairidzi dzigadziriswe. VaMushangu vati vachaendesa tsamba kubazi rezvedzidzo yepasi vachitsanangura gwara rinofanira kutorwa kugadzirisa matambudziko avo.
Saka tsamba iyi ichaenda mangwana china kana chishanu gurukota rezvedzidzo vachange vanaro. Kana tangosangana tobva tavapa nhunha dzedu, toda kuti tifambire pamwe chete, vasaronga zvinhu zvaona kuti zvinhu zvese zvavanenge vachironga zvinova nechokuita nevarairidzi, zvine chokuita nevana vechikoro, zvine chokuita nevabereki, zvine chokuita nenyika yedu pamwe chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaMatema sezvo vakazivisa kuti havafe vakataura neStudio 7. Masangano aya aumbawo rimwe sangano richange richimirira varairidzi uye vachaita musangano nemusi wemuvhuro apo vachabuda nezita resangano iri. Zimta ndiyo yadomwa kusanobata chinzvimbo chasachigaro wesangano iri. Asi mamwe masangano matanhatu anomirirawo varairidzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe haana kupinda musangano wanhasi achiti haana kukokwa. Mutungamiriri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti havabvumirane nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu nemasangano apinda mumusangano wanhasi. Vati vari kuronga musangano wavo nemusi wechishanu wekuziva kuti matambudziko evarairidzi angagadziriswe sei munyika.
Saka isusu we are taking steps kuti titore tiforme federation reeducation sector tozosangana navamwe vamiriri vehurumende, but tine federation emaeducation sector and tinomusangano neFriday vhiki rino.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru weAtuz vaRobson Chere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.